Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 23 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhiri Jonga inoitika kuchitungwiza mukupera kwesvondo zvichitevera kuitwa kafira mberi kwenhengo dzeMDC inotungamirwa navamugenitsvangirai. Sangano reWorld Health Organization rinobvisa chiremera charakanga rapa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chekuve Goodwill Ambassador weAfrica anomirira zvirwere zvisingatapuriranwe. Chikamu chekutanga cheBVR chokundikana kusvika pauwandu hwevanhu vanofanirwa kunge vanyoresa panosvika musi wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki muMDC inotungamirwa navamugenitsvangirai vanoti havasi kuzopeta maoko avo vachirwiswa nevechidiki veZANU-PF. Vechidiki ava vanoti yasvika nguva yekuti vadzoserewo zvakasimba pose pavanorwiswa, sezvo mapurisa ari kutsigira ZANU-PF pose painotanga kuita zvemhiri Jonga. Mashoko aya anotevera kurwiswa kwakaitwa munyori anoona nezvemisangano muMDC kuchitungwiza vaDelma Amos Kaliati mukupera kwesvondo. Vakaliati ava vari muchipatara zvichitevera kukuvara kwavakaita vanonzi vakachengetedzwa nemapurisa. Zvichiteverawo kurwiswa kwakaitwa vakaliati nevamwe vavo, vechidiki veMDC vanonzi vakapindirawo munyaya iyi vachiedza kudzoserawo kurwiswa kwakanga kuchiitwa vamwe vavo, izvo zvakazoita kuti pakuvare vanhu vakati wandei vamwe vakaendeswa kuchipatara. Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwevanhu vakakuvara muchiitiko ichi. Vakaliati vakarwiswa zvakare svondo rapera apo vaibatsira vanhu vanoda kunyoresa kuvhota. Studio 7 haina kukwanisa kubata mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata sachigaro vechidiki veMDC vaHappymo Vondo Chidziva kuti tinzwe zvakaitwa kuvateveri vebato ravo kuchitungwiza.
Munzvimbo inogara Delta mamwe nenyaya yekuti maUPF anga achifamba achivhundukira vanhu achivati vanenge varegesa kuvhota ngavaunze maflipi.
Kubva ipapo chii chakaitika?
ZANU-PF yakazomobhiliza maripi ayo ikazonotageta of which muDelma akanga asitoripo pavanhu vaifamba nekuti akanga aenda kusvondo musi iwoyo. Saka paakasvikirwa akanga asina kutombinga, akatarisira kuti kuchauya vanhu.
Akakuvara zvakadii?
Vakasvika vakapazapaza pamusha wake nobva vatanga kumutema-tema nemazemba makumbo. Ini vaona kuti vamutema-tema havana kugona kumusiya ipapo.
Pavakamutakura vakaenda naye, vakaenda naye kupi uyezve akazowanikwa sei?
Takatozomuwana akupolisa, hatitozivi kuti pavakamutakura vakaenda naye kupi sei.
Saka vanhu vakaita izvi vakazikanwa here, vakasungwa?
Vanhu vakaita izvi havasati vasungwa, asi mazitema evatungamiri vachona ti tavanawo.
Mapurisa ari kuti chinyi?
Hatina kutanga kutaura nezvenyaya yachona manje nekuti uko vaisiye kumhirishonga yekutanga. Ndopamba paDelma ipapo pakambotemwa, pakambokandwa inonzi dynamite ikaputika. Toramba tingoraisa kupolisi kuti you must arrest vanhu vari kuita izvi. Hati tari kuratidza kuti polisi inenge iri kukurirwa nekuti munozva kuita kwezano inenge ichitoda kuti zviita iyo state.
Vanga vari vaHappymo Chidziva vanoisa chigaro webazi revechidiki muMDCT vari parunare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. tanonoka abatawo nhengo yezano PF yevechidiki vajimu kunaka kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya yemhirizhonga.
Nezvekupinda izvozvo akakwanisa kuidentify kana vanhu vakaita mhirizhonga vakanesana pabhawa panotambwa bhora kana pari kuibwa zvana zimdanso. Vanhu vakangorovana vakarwa ikoko mungoti zvine chekuita nematongerwo enyika. Iro bepa rekunoregesa kubvuka rakagonzi munhu anodistributwa here, rinofamba richidistributwa here, kana kuti munhu unongozvienderawo pastation pari kuitwa zvevoter registration unotora bepa rako wozviregistera ipapo. Ivo ndanaani vanofamba nemapepa vachiita ekupa vanhu mumastreet? Vakamawana kupi uyezve mapepa iwayo? Tinotarisira kuti ibasa riri kuitwa nevanhu vezeti, hatisi kuitwa izvi nezvematongerwo enyika. Uye chii chavakaona kuti vazoti vanhu vezano pefu vakavarova?
Saka vechidiki vebato renyu havana kupindira munyaya iyi, havana kurwisana navanhu?
Havana, hatina nguva iyoyo, hatina nguva iyoyo kuzano pefu. Nguva yatinaveko zvino ndeyekumobhilaiza vanhu. Hatina nguva yekurova munhu, tinorovere vanhu.
Pane mazita matanhatu ari panapa anonzi ndivo vanhu vakarwisa vanhu veMDC.
Hatina vanhu vakadaro isusu kubato redu vane mazita amataura. Hatizivi kuda ndevemamwe mapato sezvo munyika maane mapato akawanda.
Pasvondirapera iri, vechidiki venyu havana kumbopinda munyaya dzokurwisana nevanhu maererano nezvekurejista izvi?
Hatina vanhu vedu vakarwisana nevanhu. Maite zano pf maite ane discipline vari kuteerera kutaura kwemutungamiriri wedu baba Mugabe kuti no to violence.
Vanga vari vechidiki vezano pf vajimu kunaka vari parunhare natononoka Wande westudio 7. Veruzhinji vanoti vari kufarira danho rakatorwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rekukochonora nyembe dzarakanga rapa kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vave mumiriri wesangano iri mukurwisana nezvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable diseases. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji muHarare vataura neStudio 7 vati vaMugabe munhu akanga asingakodzera kupiwa chigaro ichi kubva pekutanga. Mumwe ane pfungwa dzakadai ndiva Francis Machimbidzofa, avo vanoti vaMugabe vakauraya nyaya dzeutano munyika.
Nyaya vaMugabe yekunzi vanoitwa ambasada wezveutano inyaya inotishamisa, ende inyaya inonyadzisa pasi rose. Inyaya inosekesa nyangwe mbavha iri mugwenzi, nokuti muZimbabwe utano hamuna. Zvipatara zvakaitofa zvokuti mukapinda mune mamwe madhipatimendi akatovharwa, kuna Harare Hospital, kuna Naparire Nyatwa. Zvinozondishamisa kuti Mugabe unonzi ambasada pai, iwo nyika isina utano hwakarongeka, vanhu vasingarapwi munyika mavo, iye vakarwara harapwi muno nokuti hamuna mishonga yacho unorapwa kuSingapore.
Zvataurwa navamachimbidzofa zvatsigirwa nemutsigiri weMDCT muzvare Pamela Chitimbe.
Ini ndakatoshamisika kuti vaMugabe vanga vatopiwa nyembe idzodzo vachidzipiwa vari sani, bhozi vanga vatogara vasingafaniri kutodzipfekedzwa nyembe idzodzo. Saka kuchokochonoroka dzakatoitwa itse good move kuvanhu veZimbabwe.
Mumwe mugari wemuHarare vakuda kwashe matibhiri vati kukatanurwa kwakaitwa nyembe dzavaMugabe kunoratidza kuti mafambisiro avanoita basa haayemurwe nevakawanda pasi rose.
Kukochonorwa kwakaitwa nyembe dzavaMugabe chiri poripori semaonero angu hakuna kuti kachikamadza. Chingava chakatoti kachikamadza ndechekuti wakanga wambodzipiwa sei pakutanga, nekuti handifunge kuti vanomirira zvacho zvinotarisirwa neWorld Health Organization mukutsvaka munhu akamira seizvo. Tarisai utano munyika mavo, tarisai matambudziko ane unyika yavo maringe nezveutano, kwakuti ivo pache zvavo vaamutana wakwegura. Zviri pavari zvatowandawo maringe nezveutano. Saka izvi hazvina kutishamisa, chakatoshamisa ndechekuti sei vanga vambopiwa ruremekedzo.
Asi imwe nhengo yezanu pf muzvare Nobukosi Makaya vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeutano dzaizosimukira munyika dai vaMugabe vasina kuitwa zindakupa zindakutorera neWHO.
Ini ndiri kuona kuti chinhu chakashata stere, because dai vanga vari ambassador you'd have resuscitated hopefully the medical system, the health system yemuno muZimbabwe, obviously because charity does not begin elsewhere, begins at home.
Vamati Biri, vati chimiro cha vamugabe pamwe nechesangano re WHO, zvinosara zvakasviba zvitevera zvakaitika izvi.
Zvinonyadzisa pana vamugabe semunhu, zvigonyadzisa nyika yeZimbabwe. Asi kunyanya sei, zvinoburitsa pachena kuchema kwagara kunongoitwa nevana veZimbabwe nevamwe vakatikomberedza kuti tine matambudziko aya uye anovakonzera ndinhingi. Saka zvasumudza pachena kuti nyika yose pasi rose pari zvino rabvumirana dhuze zvanga zvangosarira kumurume iyeyuyu akanga azombowasarudza kuti awaise nyembe dzawakazokochonorwa idzi. Asi zvasangana pasi rino rese ragutsikana kuti avamirire zvinhu zvinoenderera mberi kuri maringe nezveutano.
Nekune rumwe rutivi, mashoko akaburitswa nezuro negurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika, vaWalter Muzembi, anoti sangano reWHO ndiro richarasikirwa zvakanyanya, sezvo vachiti WHO yaikwanisa kushandisa zita ravamugabe, avo vanoti vanozivikanwa pasi rose, kusimudzira mabasa esangano iri. Asi muzvare Chitimbe, vati zvakataurwa navamuzembe hazvina musoro. Vamugabe vakadomwa neWHO kuti vaite goodwill ambassador svondo rapera pamusangano wakaitirwa muguta reMontevideo kuUruguay. Asi nyembe idzi dzakakatanurwa nesvondo mushure memazuva mashomanana zvichitevera kunyunyuta kwakaitwa nemasangano akawanda pamwe nehurumende yeAmerica neCanada zvichinzi vamugabe vakauraya nyaya dzeutano muZimbabwe pamwe nekutyora kodzero dzeveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti nemusi wechitatu svondo rino riri kutarisirwa kupeta chirongwa charo chekutanga kana kuti phase 1 chekunyoresa vavhoti patsva pasi pechirongwa chebiometric voter registration kana kuti BVR. Asi sachigaro weZEC amairita Makarau vanoti havasi kukwanisa kusvika pavange vachitarisira. ZEC yanga ichitarisira kunge yanyoresa vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nechidimbu panopera chikamu chekutanga. Asi kusvika pari zvino pane vanhu vari pasi zvishoma pemiriyoni imwe chete vanyoresa kuvhota. Nyaya yekushaya ruzivo rwakakwana, kuomeserwa kwevamwe vanovabereki vasina kuberekerwa munyika uye kushaya zvitupa kwevamwe ndedzimwe nyaya dzinonzi dziri kuita kuti zvinhu zvinetse. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Makarau akatanga nekuvabvunza nezveuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino.
Pari zvino tine vanhu vanokwana kuita 972,000 vanyoresa kuti vave vavhoti. Zvinoreva kuti takuda kuvavarira kusvika pa 1 million. Asi tirikungoona kuti nhamba iyi ichiri pasi pefungidziro dzedu. Dai vanhu varamba vachingobuda neuwando hwavo vese vauya vazonyoresa kuti vave vavhoti.
Saka mune chivimbo here chekuti mungakwanisa kusvika uwandu hwamanga muchida panosvika musi wa25 panopera chikamu chekutanga ichi?
Panopera chikamu chekutanga tingangotadza kusvika patanga tichida kusvika. Asi tine vimbo yekuti patinezenge takuenda muchikamu chechipiri nechechitatu nechechina vanhu vachabuda zvezvekuti vachakwanisa kusvika panhamba yedu yatiri kuda ye7 million. Tichine vimbo yekuti vanhu veruzhinji veZimbabwe vachabuda. Tirikungofungidzira kuti vanhu vazhinji vanoti kana chirongwa chichitanga havadiwi kuita vekutanga kubuda. Saka iye zvino tiri kuona kunge vanhu vakuti budei vachiteerera zvidzidziso zvavari kuwana kubva kwatiri nemamwe maorganization akaita sana Zim Rights. Tirikuona kunge vanhu vedu vakubuda. Saka tinotarisira kuti muchirongwa chechipiri, chechitatu nechechina vanhu vedu vanenge vawanda kusvikira patiri kufungidzira.
Panga paine chikumbiro chamanga maendesawo kuhurumende kuti pagadziriswe nyaya yevanhu vaya vatingati vanotoresa mhiko muchida kuti vamwe veZEC vaite basa irori kwenguva pfupi pfupi chete panenge panyoreswa vanhu kuvhota. Mati mawana mhinduro here?
Takangomirira mhinduro. Asi tine vimbo yekuti hurumende ichatambira ichagashira chikumbiro chedu mune zvakanaka, nekuti ndonzira chete yatiri kungoona ingaite kuti tibatsire veruzhinji avo vari kushaya mapepa mamwe avangakwanisi kuya nawo seproof of residence.
Imo nyaya vaye vanganzi vabva kure kana kuti maaliens vanenge vari kutiwo vachiri kusangana nedambudziko pakunyoresa, zvii chaizvo zvinodiwa kuti vange vachinyoresa zviri nyore?
isu kwa tiri kuzeki waka uye mwine shitupa shunura kita utuwa chiri maalien chunova tuma kutuwa yende kwa registra jenua kwa wamudede ndo kwa wano batiwa ndo kumeru ziworu kwa kakwa na kukutu uye anu kwa nisa here kupiwa chitupa chekunge amgaru we mungu kana kutikwete saka ziworu kwa kakwa na runuwa ni kwa kuna wamudede.
Sachigaro wezeke amairita makarau wari parunare muarare na Blessing Zuluwe Studio 7. Tichiripanya i Blessing abata osachigaro wesanganure Zimbabwe Electoral Commission and not Zokorora. Abata osachigaro wesanganure Zimbabwe Election Support Network na utizesni va Andrew Makoni. Avativa anuvavo wari kuongora urongwa wezeke wari kushunguruzwa o nezviri kuitika.
Atisu kufara nezu zirukitika kunyanya kuma observers edu ataka tungamiza kutuwa ende mzimbo ziruku registwa kutuwa nwavote. Nukuti wame wakumbunyu kizwa mkushanda kwao wachirambizwa kupinda mzimbo ziruku registwa kufota wachizi wanofana unge wachiramba waripanze. Somwe nzaniso kwa kwa seke Ward 6 mazwa maviri okutanga ma observers edu maviri mamwe akanga achivumizwa kuti wange wari mzimbo weku register kuvota iyoi. Asi pakazo ya munu huku Zimbabwe Electoral Commission achiti aiwa budai panze. Izi takazo ono zishitiko huku ni zimbo zakata seku Ward 2 Airport Local Board. Mumbu wedu ma observers akaramizo vakare kuti kwa ongoro zirukitika zichiva mkuru zili akawanga ichipua nevahoyo zumatongo renyia na itiro abafana kundevare mukati saka izi atisipufara zinazo chichipiri wakuda kureje saku vota wakuda kuti kukulira mba wachichikidziwa kune zimbo zakaita zimenza nso kumatabele kune wano tina zitupa wama wana mabed certificate saka tukona kuti vari kunetseka kuti vakwanise kusvika panziro yenzimbo dzokuti vakwanise kuona mapepa iwawo.
Muri kumbotaurawo here nezeki yacho nezvezvimwe zvichemo zvamuinazvo izvo?
Kuva nenguva.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni vari parunare muHarare naBlessing Zuluwe Studio 7. Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India yadoma mumiriri wayo mutsva kuKashmir netarisiro yekusimudzira runyararo mudunhu rine matambudziko iri. Gurukota rezvemukati menyika vaRajnath Singh vanoti vaive mukuru wevasori vaDineshwa Sharma ndovapiwa basa rekutanga nhaurirano nemapoka akawanda ari muKashmir kanove kekutanga munhu akadai achidomwa nemutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi. Nyanzvi muzvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable diseases NCDs zvinoti zviri kuramba zvichitora upenyu hweveruzhinji munyika zvirwere izvi. Zvikamu makumi matatu nechimwe kubva muzana zvendufu dzakaitika mugore ra-2014 dzinonzi dzakakonzerwa nemaNCDs. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe chiremba anoshanda nesangano rinorwira kodzero yeutano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara, vanoti zvirwere zvisingatapuriranwi zvinotora nguva zviri mumuviri memunhu.
Non-communicable diseases zvirwere zvisingatapurire kubva kune mumwe munhu zvichienda kune mumwe munhu. Zvirwere izvi zvinodaidzwa zvakare kunzi chronic diseases nekuti zvinogara nguva refu zviri mumuviri memunhu. Non-communicable diseases anosanganisira chirwere chediabetes kana kuti sugar, zvirwere zvemoyo kana kuti tsinga dzinofambisa ropa, anonziwo cardiovascular diseases, chirwere checancer, zvirwere zvemabhonzo zvinosanganisira arthritis, zvirwere zvepfungwa uye kukuvara kunobva mutsaona dzemigwagwa.
Vamatara vanoti kunyange hazvo kare kwaifungidzirwa kuti dambudziko rezvirwere izvi nderekunyika dzakabudirira, pari zvino zvirwere izvi zviri kukurawo munyika dziri kubudirira. Vanoti veruzhinji vanofanirwa kuchengetedza utano hwavo kuti vadzivirire zvirwere zvisingatapuriranwe.
kare kare zvirwere izvi zvaifungidzirwa kuti zvakanyanya wandira kunyika dzakabudirira kare chete. Asi sangano reWorld Health Organization riri kuti zvirwere izvi zvawandawo zvakare munyika dziri kubudirira dzakaita seZimbabwe. Uye pakasatorwa matanho ekudzivirira zvirwere izvi, sangano iri rinoti by 2030 zvirwere zvenoncommunicable diseases zvichange zvakuuraya vanhu kunyika dziri kubudirira kudarika HIV, TB, malaria zvakabatanidzwa. Kuderedza mukana yekubata zvirwere izvi, veruzhinji vanokurudzirwa kuti vaite maexercise zviri regular, vamire kupita fodya, vasanwe doro zvakadarika mwero, vadzivirire tsaona mumugwagwa nekusatyaira motikari kana vanhu vanonwa doro, uye vadyewo chikafu chinovaka muviri chisina mafuta akawanda, chisina munyu wakawanda, vadyewo michero nemiriwo zvakawanda.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende yezveutano, amai Basilia Majaya, vanoti dambudziko remaNCDs rakakura zvakanyanya munyika. Amai Majaya vanoti nekuda kwekuondomoka kwoupfumi, veruzhinji havasi kukwanisa kuzvirapisa, nekudaro vanoti hurumende inofanirwa kutora matanho ekubatsira vanobatwa nezvirwere izvi.
Zvirwere izvi zvikaenda muzvipatara zviri kunoda mari yakawanda, veruzhinji havasi kuzvikwanisa. Zvirwere zvekukwanisa kurapwa vanhu vane mari, saka dambudziko rezvirwere izvi zvinotoda kuti hurumende ipindire kuti vanhu vakwanise kurarama.
Amai Majaya vanotiwo hurumende iri kutadza kusunga kuti dzisimbe mukuedza kugadzirisa dambudziko remaNCDs. Asi Dr. Matara vanoti kune zvimwe zvirwere zvakadai segomarara remuromo wechibereko negomarara reprostate, uko hurumende iri kudzidzisa veruzhinji pamwe nekugonisa makirinika kuti aongorore zvirwere izvi. Vachitaura pamusangano wakaitwa kuUruguay, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakati Zimbabwe ine gwara rainotevedzera pazvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable disease policy. VaMugabe vakatiwo pane hurongwa hwokuumba komiti inosanganisira mapazi ehurumende akasiyana siyana kuitira kuti ashande pamwe chete mukurisa zvirwere zvemaNCDs. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vaDavid Parrenyatwa kuti tinzwe zvizhinji nezvezvirongwa zvehurumende izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Sangano rinomirira vagari vemugweru reGweru Residence Forum rinoti harisi kutambira urongwa hwebhajeti regore rinouya hwemari inoita $38 million wakashambadzwa nekanzuru yavo, vachiti huri kutungamidza mberi zvido zvevakuru vekanzuru kweta zvevagari. Mukuru wesangano revagari vaCharles Mazorodze vanoti mushure mekunanganidza bhajeti iri vakaona kuti kanzuru iri kuda kumanikidzira nyaya yekuisa maprepaid meter emvura anokosha madhora mamiriyoni matanhatu, kunyange hazvo vagari vakanga vakazviramba kare. VaMazorodze vanoti kanzuru yakanga yati haisi kuzoshandura mamiriro ebhajeti ra2017 kuburikidza nekusakwidza mihuro yevashandi nezvimwe, asi vaive kushamisika kunzwa kuti iri kuronga kukwidza zvakanyanya mitero yezvivakwa, kuda kutenga maketeni anodhura nezvimwe zvakafanana nekudzidzisa makanzura kana kuti training. Kanzuri inonzi yakazivisa kuti bhajeti ra2018 richatoderera kubva pabhajeti ra2017 iro raive nemari inoita mamiriyoni makumi mana emadhora kana kuti $40 million. Asi vaMazorodze vanoti vakatarisa zviri kurongwa nekanzuru vanoona sekunge mari iyi ichatopfurikidza. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tichitarisa bhajeti regweru mumaudzirwo atatakariita richipresentwa, takaona richinzira resistance to budget, zvichiratidza kuti hamuna chinhu chakachinja mubhajeti iroro. Asi takazoti tahwerengedza bhajeti irori taritarisa richiri analyze, tichida kuona kuti zviri kutaugwa izvi ndezvechokwadi here. Asi takazoona kuti aiwa, mubhajeti umu mune zvimwe zvinhu zviri kuda kusmagliwa nemanagement yeGweru City Council pamwe chete nemakanzela zeGweru City Council. Chinhu zvakaita sekuti mukatarisa izvezvi mubhajeti mavo, chinhu chavanga vasina kutsanangurira vagari mumameetings atakaita acho. Asi takaona vachida kuintroducer maprepaid water meters anosvika 15,000 at a cost ye $6 million. Asi vagari mumisangano yatataita nekanzuro, vagari vanga vakaramba chirongwa ichi chekuintroducer maprepaid water meters. Asi kanzuro yakaona zvakagodzera chiramba chinderera mberi nekuisa maprepaid water meters iwaya. Taita sabhajeti iyoyi item by item.
Imari yavari kuronga kushandisa kana yavaka proposa iyo vekanzuru.
Mari yakaproposa mubudget iro riri yakutosvika kuma 38 million but mukatasa ma millions mamwe chakawandira acho 6 millions zvandataura. Ndo yakanzi iswe kuma prepaid water meters iwaya 15,000. Asi ma prepaid water meters ayarida kuswa kuma high density paper. Kunova kuna vanhu vasina mari yakawanda. Vagara vandoshaya mari. Saka zvoreva kuti vasina mari havachagoni kushandisa mvura. Vasina mari havachagoni kumwa mvura. Zvoreva zvirwere zvakaita sana cholera na typhoid zvinogona kuti dzokera futi muguta redu reGweru. Saka isi kuti sekanzuru ngavagare pasi. Vaterere kune zvinotaura vagari.
Budget iri rinotarisirwa kupasiswa riini vamazorodzi?
Iri budget rinofanira kunge richipasisiwa mwedzi uri kutevera iwoyu. Saka titori mubishi izvezvi kuti tidzokere kuvagari.
Asi pachine mukana here wekuti zvamuri kutaura izvi zvinogona kuzoiswa zvakare mubudget?
Mukana uchiripo tiri kutomeka masubmissions izvozvi tichienda mberi. Tikangotanga tanotaura nevagari. Toisa maonera avo tomanyora pasi tunomasubmita kukanzuru. Mukana uchiripo wekuti tiobject budget iroro zvinenge zvichidiwa nevagari ndozvatichaendisa nemasignature anenge achidiwa ndovatichaendisa ikoko.
Vanga vari mukuru wesangano revagari vemugweru reGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vari parunhare mugweru makare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira achitambira chikwata cheCapes United nemaWarriors Friday Piri akaradzikwa kumarinda eZororo Memorial Park nezuro asi paine mitauro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vakawanda vakataura nezveunyanzvi hwaPiri mazuva ayo aitambira Capes United nemaWarriors. Vamwewo ndivo vakatora nguva iyi kuchema kuti venhabvu havana kupa amaenge kana kuti breakdown rubatsiro urwaifanira kuwana panguva iyo aive mupenyu. Kubvira kune avo vakatamba navo vakaita saCharles Banda, John Piri, Carlos Max, Brenham Siska, Sande Namishek Chidzambwa nevamwe vakazotevera vakaita saNorman Mapeza, Nesbeth Saruchera, Emmanuel Nyahuma, Biggie Zuze nevamwewo vakaita semutungamiri weCapes United vaFarai Jere neavo vaimbove muridzi weCapes United vaTwine Piri vese vakataura nezvekugona kutamba bhora kwaitwa naPiri. Carlos Max uyo akatamba naPiri mushure mekunge apinda muCapes United achibva kwaKedia United anoti vashoma vatambi vaisvika pana Piri zvese munhandare nekubatanidza vamwe.
He was a great example of what a true sportsman should be.
Vajere vakati Capes United yarasikirwa zvikuru nekushaya kwaPiri vachiti rufu urwu rwauya panguva iyo mhuri yemaGreen Machine yaive neurongwa hwekupamidzira Piri pakati pevarairidzi vava navo pari zvino. Asi Moses Chunga uyo aimbove captain weMaWarriors ari kuchema kuti venhabvu vanozotarisa nezvemunhu panguva iyo anenge afa kwete achiri mupenyu achiti iye Piri haana kuwana kana rubatsiro urwo aifanira kuwana achiri mupenyu.
Ndanzwa vachitaura zvakanaka pamusoro pemukomo wangu asi hapana zvazvinobatsira kutaura ari pasi. Chikumbiro changu ndechekuti ngatirecognizwe tichiri vapenyu.
Sachigaro weZimbabwe National Soccer Supporters Association vapekinyoni vanoti zvinorwadza zvikuru kuti venhabvu vanongoda mutambi panguva iyo anenge ari munhandare vokanganwa nezvake kana nguva yake yekuzorora yasvika. Chitiko ichi chauya panguva iyo mumwe mutambi ane mukurumbira George Shaya ari kutsvaga rubatsiro murwere huri kumutambudza asi kuine vashoma chete vemunhabvu vari kucheuka kuchema uku. Piri uyo anga ave nemakore makumi matanhatu asiya mukadzi Rose nevana vatatu David, Deborah naManfred. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa mhirizhonga yatanga munyika pamwe nezvinoreva kubviswa kwenyembe dzakanga dzapiwa vaMugabe neWHO. Tabva tashuka kumagumo echirongwa chedu. Anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndekusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.